manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 23 2023 makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anonzi Afa Muharare akamirira kuvhota musarudzo dziri kushorwa nevanopikisa vachiti dzange dzisina kurongeka. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti matambudziko airi kusangana nawo akonzerwa nenyaya dzakawanda dzainge dziri mumatare vanhu vachipikisa pakuti ndivanani vanokwanisa kukwikwidza. Vesangano rinonzi rinoshanda nevasori refaz vopomerwa mhosva yekutyisidzira vanhu munzvimbo dzakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe murume ane makore makumi matanhatu nemasere anonzi Adona akafa mushure mekumira mutsetse kwenguva yakareba. Zek inoti yasangana nezvimhinga mpinyi zvakati wandei zvapakuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vanonoke kuvhota kunyange hazvo vakawanda vafumubata jongwe muromo vachiedza kuti vavhote. Mutoro wedu wenhau Rutende Mawere anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanga vari pedyo nemurume afa uyu paWarren Park 1 vanoti vafumobata jongwe muromo vachida kukurumidza kuvhota asi zvakona n'anga murapwa achida. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kutozovabata sezvo vanga vakabatikana. Asi mutungamiri webato rinopikisa reTCCC vaNelson Chamisa vavhota pakuwadzana 2 primary vachichema chema nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nezek.
Pakuvhota hakuna kumira zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mumadhorobha mavari kuda kuti vamise kuvhota kwevanhu. Asi kumaruzevha hatikunzwa kuti vari kushandisa mhirizhonga nokumanikidza nekupunyikidza masapu nokuchiita siri pamutemo fasi kuchiita madheski ari kumanikidza vanhu kuti vhoterai pakati takuona kuti mavhotera papi kutyora mutemo ikoko. Saka tatuma matimu edu kuti zvirambe taudzawo vezeki kuti hatisi kufara nenyaya ingi iri kushandiswa, hatisi kufara nenyaya yokuti hamuna kutipa voters
vacha misavati zvisinei nezvimhinga idzo zvaitika nhasi vari kutarisira kukunda.
Asi tero vakaita sei Zimbabwe yarangarirwa namwari wedu nyika ino yane rugare
ahwina isu takahwina tinotambira tahwina.
Kunyange zvazvo kune dzimwe nzvimbo muHarare kwamuka kuine mapepa akawanda zvakanyanya anga achikurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vasavhota sezvo sarudzo dzatobiridzirwa nechekare, vachamisa vati awa mabasa evari kuziva kuti vari kuzokundwa. Vachamisa vachangobva vari kukwikwidza kukuwadzana West vakamirira bato reZANPF vatauya mauka vabva vasvikawo vakaenda kumukuru weZek vachinyunyuta kuti vatsigiri vavachamisa vaita rusha nekuimba vachiti zvakanganisa vavhoti.
Vachamisa vasvika pano vakaunganidza vanhu panzi unova mutemo usingabvumirwi neZek. Vamwanga vakatopfeka regalia panzi zvokuti zvinokanganisa vanhu vari kupinda kunovhota nekuti inyaya yekuratidza zvinhu zvekuti zviri kunze kwemutemo.
Asi mukuru weZek anoona nezvesarudzo pavhotera vachamisa vaWilly Mate vati
kukuya kwavaita vachida kunova pamwita vanhu vakawanda paarea inini zvokuti zvaanga zvine disturbance. Asi isu tachingoti vose vanga vari muno vanga vachivhota panguva iyo chatiwa pamukano kuti vavote zvisine kuti ndiani.
Vanyambarwa Sheki vanovota kuAvondale uko kwanga kusinawo mapepa ekuvhotera vaudza Studio 7.
23 ranga rizuva rokuzikanwa kubva kuzeki kubva kupi kuti is the day yekuti munhu wese avhote. So tauya kuti tivhote woudzwanza pana ballot paper.
Ambuya Trines Ndaramasha avo vafamba kunzvimbo nhatu vachitsvaga zita ravo vakarishaya
ndokuya kuno kupei uku haiwani ndavitsvaga futi ndavishaya saka ndatodzungaira kuti ndochiita sei kana vakandikanda kupi kuve ini zvokumota yekufambisa handina ndoenda nei
kunze kwekunonoka kutumira mapepa, mamwe mapepa ekuvhotera anga akakanganiswawo pachipesaniswa mufananidzo yeTRC neZANPF. Mumashoko kuvatori venhau, Seki yati muHarare zvikamu 23 kubva muzana kana kuti 23% ndidzo dzavhura nenguva. KuMashonaland East, Seki yati zvikumu 55 nemashanu kana kuti 95% zvavhura nenguva, zvimwe chetewo nekuMashonaland Central. Nzvimbo dzakurumidza kuvhura dzinonzi dzange dzichisvika zvikamu 75 kana kuti 85%. Vari kutungamira SADC mukuongorora sarudzo vaNevers Mumba vashora zvikuru nyaya yekunonoka kupiwa mapepa ekuvhota kwaitwa neZeki. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti razivisa Zeki kuti ikasakurumidza kupa vanhu magwaro ekuvhota ichaiendesa kumatare. Mumashoko kuvatori venhau, Zeki yati yakanonoka kudhinda mapepa sezvo panga paine nyaya dzakawanda dzange dziri kumatare. Vatiwo nzvimbo dzese dzanonoka kutanga kuvhota vanhu dzichavhurwa kusvika mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
KuMasvingo mutoro wedu wenhau, Godfrey Mutimba ashanyira nzvimbo dzakawanda akati dambudziko guru range riri revanonzi vari kushanda nevasori vefaz vange vachinyora mazita evanhu nekuvatyisidzira.
Nyaya yanga ichichemwa nevakawanda muMasvingo ndeyekushaya mazita avo mugwaro revavhoti sematauriro vaiva mukuru wemapurisa mudunhu iri Superintendent Philip Ncuwe vaiedza kuvhota pachirichoga primary school kumaruwa ekunemamwa. Vari kumirira bato reTRC kuGutu East musarudzo dzeParamende vaGift Gonese vati veifaza vangatyidzira vanhu.
Chiri kuitika ndezvekuti vanhu veifaza vari kuseta matable ende vamwe vacho vari kugarira vanhu mudzirodhi dzose dzinoenda kumapolling stations vachivati huyai neone way paunosvika vachibvunza kuti munoda bato ripi muri kuvhotera nevachinzi endai muvhotera pachikomo ipapo. Saka izvi zviri kuitika kunyanya pakati pana Alight vana Munyikwa Mucheka Yaora Chikonyetendi Chiwitendi.
Asi vanozviti mutungamiriri wefazi munyika vakuda kwache munzanga varamba mashoko aya.
Isusu matebu takawaseta kuti aite masurvey. I'm sure I have said it. Masurvey desk atakaita which are 300 meters away from the polling station. Saka those are surveys. Now CCC is acting as if we are campaigning and now they are causing havoc.
Mukuru weZeki muMasvingo vaZexplorer vatiwo havana kunzwa nezvenyaya yefazi kwavatenderera vachiti sarudzo dzaitwa zvakanaka.
Ya mutanga makufeni vanhu vanga vakawanda chaizvo polling station but iko zviri vanhu vakupa zviji vapera vangoya ma 1-1 asi zvasamba zvakanaka chaizvo vana vachivhota muronyararo zvinoratidza maturity chaiyo vamutoamabinesi kana kundibata zvaatitori mukati mavo marezevha macho.
Asiwo vamwe vakaita semukomana wechidiki vano Rost Sichu wepasikato primary munzvimbo yekwabhani vavhota kekutanga nhasi vati vafara zvikuru.
Aiwa inini sefirst time voter ndafara kodzero dzangu dzadzadzikiswa nekuti dhanga singazivi kuti zviri izi kudai asi kuti zvafamba zviri raiti. Ndinovimbawo kuti vamwewo vechidiki vavhotewo vakwanisewo kuwanawo zvavanoda murama dzavo kwete kungoramba vachikomplaina vasingavhoti.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti nyaya dzekushayikwa kwemazita evanhu uye kufundisirwa kwevavhoti nefazi kunokanganisa zvichabuda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tiri kuda kuti timboedze kuti tibate mumwe mutori wedu wenhau ari muHarare Tobias Mudzingwa kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo kutaura kwatiri kuita ikoku maballot papers kana kuti magwaro ekuvhota anenge ari kutosvika kuti vanhu vatange kuvhota. Tobias, uri kundinzwa here? Hello, Tobias? Tobias? Tinenge tiri kuita dambudziko nerunhare rwedu. Tichaedza kuti tidzokere kune mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika muHarare. Asi iko zvino vatereri regai timboende kumashonaland west uko kune mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti Zek yanga yatiyo gadziriro patanga vanhu kuti vaende kunovhota yanga iri pazvikamu makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 99% zvapa kuti vanhu vakawanda vakwanise kuvhota nenguva. Asi zvichemo zvirikowo kumashonaland west ikoko. Regai tiende kumutoro wedu wenhau.
Mumwe mudzimai anga achida kuvhota munzvimbo yegadzema muwadhi 2 amai Lucia Paradza vanoti ivo nemhuri yavo vashaya mazita avo mugwaro revavhoti.
Rangu inini nemurume wangu nevana vangu hakuna apa ndauya kunokuhoro. Kunokuhoro inini ndogara kugadzema yemereji mazita edu hazisi kumawana.
Mukuru mubazi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu reMashonaland and West vaAustin Lovu vatenda kuti dambudziko iri ranga riripo.
Achitondoonera kuti no ava vari kuti vari pakristos ava umwacho ari kurujekovha mwaakaiuaaaa mezi the bottom line could be that because ndaida kuti ndiwane an overview of why this is happening. Generally it would appear like people didn't take the delimitation exercise so seriously and did not even take the inspection exercise very seriously vachirely mainly on the USSD ABA
asi vanhovhu vati kushaya mazita kwaita vamwe vanhu zvikuru mumadhorobha akaita sekaroi chegutu nekadoma mucherechedzo wekuti vagari vemuguta havana kutevera kurudziro yavo yekuti vatarise mazita avo zuva resarudzo risati rasvika.
Saka ndinokuudza kuti welcome to voting dependent for case na kuti ndakagoita imwe transaction iyeye pakati. Now I need to go back to Kenya. You know, there are so many dynamics behind it, but truthfully, we are trying our level best to assist our own duty. In fact, my polling teams are going to redirect them to centers which we believe go on and go back.
Mayor Weguta Rekariba, Ralph Maonei, Vepato RCCC, vanoti vange vasina matambudziko neZEC, asi vanofungidzira kuti ndeve FARS vanga vachikanda mapepa kuti vanhu vasaende kunovhota.
Dambudziko rataita nderekumuka mangwanani Kariba yese yakazara maposta maimposter candidates vanga vachinyebedzera kunge vari veCCC vanova vatakaona nezuro vachiiswa neFAS maposta iwayo. Even time yeadvertising yatopera FAS was busy nemota dzavo vanhu vanodziziva vachiisa zvimaposta izvozvozvo. But generally kwakune makiwa akawanda mangwanani asi so far manumbers ambotidzikirei.
Asi sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti ZEKI iri kuhwanda nemunwe.
Asi chikuru chanenge ada kutaura ndechekuti hapana kuitwa voter education yakasimba mwaka uno. Hatina kuona maZEKI officials vachinyanya kufamba sezvavaita kusarudzo dzekumashuro vachidzidzisa vanhu munzvimbo uyezve masangano akazvimiririra maNGOs aisomboita basa iri murwende runo havana kupuwa mukana wokuti vaite basa iroro.
KumaShonaland West ZEKI yazivisa mugwaro kuvatori venhau kuti gadziriro yavo yanga iri pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 99% zvichireva kuti vanhu vatanga kuvhota nenguva. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi ambodaidzwa pachengetanai senda muwadhi 4 sezvo pane vanhu vanonzi vanga vachiimba vachikurudzira vanhu kuti vasavhotere mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvange zvichiitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMalawi inoti ichavhura nechisimba munochengeterwa zvinhu kana kuti makonteina 125 evanhu vari kuedza kutsvaga upoteri munyika iyi. Hurumende inoti iri kufungidzira kuti mumakonteina aya mune zvombo nemimwe michina yekudhinda mari zvisiri pamutemo. Mapurisa eMalawi anoti ari kuita izvi achitevedzera mutongo wakapiwa nedare kuti akwanise kuvhura muri kuchengeterwa zvinhu izvi. Vatereri, regai timboedza zvakare kuti tibate mutoro wedu wenhau ari muHarare, Tobias Mudzingwa. Tobias, wakadi? Halo, Tobias? Uri kundinzwa here, Tobias? Nhare yacho inenge iri kuti netsei. Tanga tichida kuti tiedze kuti titaure nemutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa uyo ari muHarare, asi nhare mbozha yacho nemishina zvinenge zviri kuti netsei. Asi regai tipedzise zvanga zvichiitika kune dzimwe nyika. Totarisa zviri kuitika kuChile. Toedza kuzvakari kudzoka kuna Tobias. Tobias, uri kundinzwa here?
Ndakukunzwai zvakanakisa chaizvo, mukoma Blessing.
Aiwa, tinotenda. Nhare yacho inenge yanga ichiti netsei. Tobias, ungatudzwa kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino muHarare?
Thank you, mukoma Blessing. Regai nditange nekuti inini muconstituency mangu mandinogara.
Hallo, Tobias? Tobias, uri kundinzwa? Tichaedza.
Asvika nenguva dza 3 maskati, saka ndopabva patanga voting muHighfield mandiri kutaura. Pane ward 24 rese ranga risina maballot papers emakanzura. Pane mumusemo ward imomo mapolling stations atanga kuti vanhu vavote na 25 minutes after 3. Saka tichitaurawo nemapresiding officers anga ari pamapolling stations iwaya, vanga vachiti vanhu vachakwanisa kuwana 12 hours dzavo dzinotendegwa pamutemo dzekuti vanga vachivhota. Zvinoreva kuti kunosvika vatangoona 3 masikati, kunosvikaona 3 mangwana makuseni, vanofanira kunge vachiri kuvhota. Asi ndiri kunzwa sekuti kune dzimwe nzvimbo dzakafanana neWarren Park nekubudiriro 1 maballot papers around 5 anga asati asvika. And ndiri kuonawo padanho remutande and reliable source iri kundudza kuti dzichiriko dzimwe nzvimbo zvekare dzekubudiriro ikoko maballot papers iko zvino 19 after 7 haasati asvika zvekare. Saka pane kunyunyuta kwakawanda kuri kuitika. Mapolling stations acho avhura kune vanhu vakawandisa ende vamwe vakutoti kana zvichinetsa kudai kuti chagovhoterei, vamwe ndivo vanoenda kumabasa emanheru vanga vachiti dai takwanisa kuvhota masikati zvaitiitira zvakanaka, vakutoenda kumabasa, zvinoreva kuti vanhu vasingachakwanisi kuvhota. Vakubva kwati vamwe vane vana eko zvinokwadoka, vamwe vabva kunzvimbo dziri kure because maconstituencies avo kana pavanovhotera kwanga kusiriko kwavakugara iko zvino, vanhu vese ava vakuenda vasati vavhota. Ndo chimiro chakaita zvino muHarare, kutaura kuno.
Ko ivo vezek vari kuti kudii nezviri kuitika izvi?
Vezekiwa Sligwa na Chief Elections Office avambobuda makuseni, uyewo Zekiwa yatorawo mashoko ichiedza kutsanangura kuti nenyaya yei vanoka chikonzero chavari kupa, hanzi kune nyaya zhinji dzinechekuita nesarudzo dzanga dziri kumatare dzanga dzichigadziriswa dzakaita kuti ballot papers ange achinonoka kuprintwa. Asi vamwe zvino vari kuti abati chirongwa ichi chaizivikamwa chaane nguva chichizivikamwa, ende izvozvo zvekuda kuvanza zvinhu zvinenge zvichiitika zvinechekuita nesarudzo vachida kungo manya chini chega kunge vasina mamwe ma stakeholders akafanana nema political parties. Parikubva pazoita nyunyuto ipapo yekuti izvi vanenge vanga vachizviita maone kuzonyanya kuzoti zvazoitika kumadhorobha kuHarare kunyanya zvichiteurwa nekuBulawayo, vanhu varikubva vati why ikoko kunogara kuchikunda opposition kuri ikoko zvaitika kune dzimwe nzvimbo 100% vanhu vanga vachitanga kutovhota kubva makuseni, why zvaitika kuma cities ayari maviri madhorobha aya, vanhu vobva vati panogona kunge pane chitsotsi chinogona kunge chichida kuitika kubva kuzeki, ndokutaura kuri kuita vanhu.
Tiri kunzwawo kuti kune dzimwe nzvimbo dzakati wandei vechikwata chinonzi chinodyidzana nevasori kana kuti chefaz vanga vachinyorawo mazita evanhu. Zviri kuitikawo here muHarare uye zvii zvauri kunzwawo kubva kune dzimwe nzvimbo?
Kubva kune dzimwe nzvimbo ndokwandiri kunzwa kwazviri kunyanya kuitika kunyanya nzvimbo dziri kumamisha. Vari kunzi pamwe pacho vanenge vachingori nekadeski kavo nemunhu wavo kana kuti nevanhu vaviri vachiti kana makuenda kunovhota mudarika nepano vachiita kunge vari kukampeina. Ivo zvavo vari kuti panambotaura navo pamangwanani vefazi vacho ndakanangana nenhau yemaposters avari kunzi vakagadzira on behalf of CCC vachiti hakusina sarudzo, vazviramba zvose izvi vakati isu hatiiti zvose izvozvo. Asi iri nyaya yemadeski iyoyi vari kuti aiwa isusu takagara tataura kare kuti izvi tichazviita, asi hakusi kuti taakutsvaka rutsigiro kwete, harisiriro basa redu iroro nekuti nguva yekutsvaka rutsigiro yadarika. Muno muHarare kutenderero kwandaita nekunzwawo kwandaita aiwa vefazi ava hatina kunge tavaona, asi kumamisha hanzi ndiko kwazviri kunyanya, ende vamwe vari kubva vati kuchiri kukampeina kauku uye kutyisidzira vanhu kuti vange vachizovhota vakarerekera rimwe divi. Asi muno muHarare aiwa ndinganyeba ndikati sangano iri riri kupomegwa kuti kune kwaramboonekwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa ari parunhare muHarare achitipa zviri kuitika, manzwa achiti kusvika pari zvino kune dzimwe nzvimbo dzisati dzatowana kana mapepa ekuvhotera. Tinotenda Tobias.
Zvakanaka mukoma blessing.
Tinotenda. Iko zvino tochienda kune mumwe mutoreri wedu wenhau Kudzanai Musengi anga achiona zvanga zvichiitika kuBulawayo nekuMidlands. Wakadii Kudzanai?
Fara blessing, wakati iwewe.
Aiwa, ndiri nani. Kudza nayo ngati dzoti zvinhu zvakamira sei kuBulawayo?
KuBulawayo, mukutenderera kwandaita ndosvika ndatanga kutenderera mangwanani kunguva dzemafaifi. Chandaona ndechekuti kunzvimbo dzandanga ndichienda kwakwatove nevanhu vanga vatomira mumicheche vachizvipira kuvhota. Vatataura navo vanga vachiti toda kukurumidza kuita basa iri tigowana zvimwe zvekuzoita kuenda kumabasa edu atinoita nguva nenguva. Chandaonawo ndechekuti musarudzo dzino dzapfuura zvaigona kuratidza seranengati pachirungu any normal day vanhu varimo mudhorobha, asi nhasi tinoona kuti mudhorobha munzvimbo dzakawanda dzinosiwanda vanhu kwakaita sekunana maketi konepasidzo kwakusina vanhu, vanhu vanenge vagara kudzimba dzavo vachiita zvekuvhota izvozvizvi.
Asi kune matambudziko ariko here seyatiri kunzwa kubva kune mamwe matunhu?
Matambudziko ariko kune dzimwe nzvimbo, ndambozoenda pacommand center pasiti huo tikano vunja huku meweze waki chaura panguwa jataenda jema shikati kuti kusukumi zime mishimbo change kusati daa kwa angi kusati kwa afuotiwa yofunga kuunguwa jikuma wani kwa kusati kwa afuotiwa kuma polling station kuhu kauti pati yoko watu uja kuti kuma kwa chukuku kumwe huku anda zoenda neche kunze kune njibu ino ni denside ili neche kunze kuguta kwa kaita maapurazi maapuroti makuru kaatanzo kuti kunele fazi Forever Associates of Zimbabwe wa angalani guest yao yunga chindano chino kwa na kuita maamita 300 chino bumezo kwa mtemo kubata polling station ima iliri yangaini koko asi wano hawa lazo bata zoshika isi isu lazo nji wange wana asi kune zume njimbe zote baka tingere lazo bila munga chini shikuru chingango zichaka nga nishikandisho choche kuti kufuota panono kakutanga shahazi chikonzeru wane shatauzi wanele kuti wanga waza tuwa wana mapepa kufuota sa kunyanya kuno kumula wayo mapepa kufuota razo mambalo kutaita ima kansela kunyanya ndo angachi angasi kukuno kwa mtahisa suni
Muchidimbu, chii changaji chitika huku Midlands panezwa wanzu kwa kwa fotera mtunga miri wenyika hawa Emerson Mnangagwa
Tanzu wakuti mtunga miri wenyika hawa Emerson Mnangagwa hapa nita kufota kwa wano karachi fotera ku kuhishio kukurazi kwa huu kune zinu mshimbo danzu wawo kuti kufota kwa ya shakanaka kunyanya maruo kwa afanda shakanaka kwa tanga shakanaka asimu doroba kwa madoroba kasi anasiana kwa chika odambu chiko noche kero kuna mwaka kutanga kusota
tinotenda tinotenda shukuru kudzanai nguwa edu ndo enenge ajikanana iko zvino regaitimbo enda kuna jonga achitipa ne zvenyaya zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvabva kunze kwenyika kuti zviende kuno vota
Mumwe vakwanisa kuvhota vachibva kuSouth Africa ndava Dennis Juru vanove mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association uye vachiti vanotsigira bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change.
Takauya neuwandu hwedu sevanhu vari mudiaspora vasina kukwanisa kuvhota vakafonera hama dzavo dzese idzo dzavanositumira chehoviri kuti dzizive kuti aiwa nguva yakwana yeshanduko vanhu ngavazive pekuvhotera vavhote vane hungwaru asi dambudziko ratiri kuona nderekuti kune vazhinji vanhu vediaspora vari munzvimbo dzekuti hadzina maballot papers kunyanya dziri mumadhorobha umo munowanikwa muine huwandu hwevanhu veCCC so zvinhu zvekuti shungurudza sesangano reInternational Cross Border Traders Association
varegistra rumbira vanovesa chigaro vezanupf kuCanada vanoti vavhotera pamuda vanhu polling center kumasvingo west
ndatenderera mawadhi mazhinji ndichiona mapolling stations kuno kwedu kumasvingo west constituents maelections edu ari kurana zviri very efficient ini ndatora 2 minutes chete ndabva ndangoinda pazanupf ipapo pamasvingo ipapo ndichiisa max angu ndichibuda zviri kuratidza runyararo handisa ndaona mhirizhonga kana kunzwana zvemirishonga
Mutereri weStudio 7 ane mukurumbira mufundisi Richard Moyo avanogara nekushandira kuSouth Africa vavhotawo nhasi
Tirongo kutenda mwari zvikuru nesota vota kunzvimbo yandakaberekerwa yokuno kuchiredzi East Constituency pachikoro cheSangwe Primary kubhukuruka mafunzo kwa Chief Gudo aiwata vota zvakanaka zvikuru nhasi mangwanani vavhura zvauna half 7 kuti vakanga vatovata vava panzvimbo zvinhu zvanga zvifamba zvakanaka hatina kuona dambudziko
mapato anoti ZANU PF Citizens Coalition for Change neEFF yekuSouth Africa pamwe nevakarambidzwa nematare kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukwere vakanga vavimbisa kubatsira vana veZimbabwe vari munyika dzakapoteredza nechekufambisa kuti vakwanise kudzokera kumusha kunovhota Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti izvi zvazobudirira here ndakamirira Studio 7 ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Sezo nguwa ili apera, regaiti mbotarisa misorio ye na u zanasi mwemwe munu anonzi afa akamirira kuvhota musarudzo dziri kushorwa nevanopikisa kuti dzange dzisina kurongeka. Asi Zeki inoti matambudziko aya akonzerwa nenyaya dzakawanda dzange dziri kumatare. Musa kanganwe kuterera chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina standekile muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA.